dambudziko rekushaikwa kwehupfu munyika runonzi nevamwe runenge ratodzika midzi panguva iyo paine kunakurirana nyoka mhenyu pakati pehurumende nevanogaya upfu avo vari kunzi vari kunzvengesa upfu hweRolamil uhwo hunenge hwakabhadharirwa kare chidimbu chemari nehurumende kana kuti subsidi vachiendesa kumisika mitema. Vanogaya upfu vari kupomerwawo mhosva yekuwanza upfu hwengwerewere uhwo hunodhura pane kuti vange vachigaya hunokwanisa kutengwa nevanhu vose hweRolamil. Ruzhinji rwevanhu munyika rwave kuswera ruchifudza zvitoro zvinotengesa upfu pachinzvimbo chekunge ruchiita zvinopa pundutso kumhuri dzavo pamwe nenyika. Mumwe aswera akagarira upfu ndaamai Rufaro Chakanyoka vekuGreendale muHarare avo vanoti vazouwana asi huchitengeswa nemadhora zana nemakumi mashanu pamakirogiramu gumi pane mutengo wakatarwa nehurumende wemadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi.
Kwedu kumashop nhasi ndauona kuGreendale uchiita $150 RPGS 10kg Rolamil. Pamwe tinoita tatiro tabva tichioshaya taigonangosvikwa kana se zvakaita kuna nakamupinza ke zvichinzi wauya badhi unogona wanikwa nevanhu kana 15 sva zvandopera zvakadaro.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti dambudziko rekushayikwa kwehupfu riri kukonzerwa nekusarongeka kwechirongwa chehurumende chekutsigira vanogaya upfu nemari kuitira kuti vagohutengesa nemari iri pasi.
Ndofunga marongerwo akaita subsidi ndoakonzera kuti zvinese nekuti takaona vhiki rapera kune kunakurirana nyoka mhenyu zvichinzi vamwe vari kuendesa upfu kuDRC iko zvino vaakutiwo havana mota dzekutakura upfu vagayi vachona. Saka tichanyatsokunzwisisa kuti dambudziko riri papa asi maonero angu kusarongeka kwesubsidi yehurumende.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vanoti chanyanya kukonzera dambudziko rekushayikwa kwehupfu munyika inyaya yehuori uhwo vanoti hwatekeshera.
Dambudziko ratinaro munyika muno ndomokuti tine huori hwanyanyisa kuchechetera zvinosvika kumaindastri especially kune ava vanodini vanogaya upfu. You find that muno muzimbabwe hupfu hunonyanya kudyiwa iRolamil asi yezvino tine zvitoro zvazara nesuper refined milimil vanangorengere vedu vaya vakudhara vaya nao unozoshaya kuti hupfu ihwohwo kuti huzosvika ikoko kuna nangwerewere ikoko iko chii chinenge chida kumboachivhiwa.
Vachirumhanzu vanoti veruzhinji munyika vari kutarisira kuti hurumende ichakasika kutora matanho ekuparadza midzi yehuori iyi isati yasunga nekusvina nyika yose.
Anongova magames anotambwa navanhu ivava zvokutoti hurumende vanhu vakawanda vanototi yatononoka kutema-tema makambani yeava nehuori ivava hapana chiripo bado huori chete chete.
Mukupera kwesvondo mapurisa anonzi akapindawo mumabhizimusi evanogaya upfu uko anonzi akawana upfu unosvika matani zviuru zvishanu wakanga wakachengetedzwa hunofungidzirwa kuti hwaida kuendeswa pamisika mitema. Asi mutauriri wesangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza vakaudza bepanhau reHerald neZuro kuti hapana chinoshamisa kuti vanogaya upfu vawanikwe vaine upfu sezvo riri iro basa ravo. Vachaunza vakatiwo vamwe vanogaya upfu vari kuita dambudziko rekushayikwa chekutakurisa upfu kuti vange vachihuendesa kune vanotenga. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vanotiwo sangano ravo riri kupinza chibage munyika kubva munyika dzakaita seMexico, Brazil neThailand uye Uganda yakaziviswawo kuti ichatengesera Zimbabwe chibage.
Gurukotaro zvokurima rakatsanangura kuti ndiwandi wechibage munyika wadzikira. Saka isu semakambani tiri mushumo chiunza chekutanga chiri kubva kuSouth Africa icho chakatotanga kutosvika tichiri chishoma uyezve tine zvikepe zvataronga zvinenge zvichisvika kupera kwemwedzi wamachi zvichienda mberi. Izvi zvatiri kuita izvi zviri kututsa pabasa yehurumende iyo yagara zvakare ikunda chibage.
Asi vakuchera vanoti panotoda kuti pagadziriswe mitemo yemunyika kuitira kuti zvinhu zvakaita sehupfu zvisashayikwa.
Chikuru chaicho chaicho chinofanira kuitwa kugadziriswa kwemitemo nemapolisi dzenyika kuitira kuti tisaite matambudziko akaita seatinawaya ekuti zvinhu zvakaita sehupfu zvinoshayikwa munyika.
kushika matambudziko ose kusanganisira huori zvagadziriswa vakawanda vanoti dambudziko rekushaikwa kwehupfu munyika recharamba riripo kunyange nyika yakapinza chibage chakawanda zvakadii kubva kunze nekuti pane vanenge vachiwana cheuviri kubva mukutengeswa kwehupfu pamisika mitema pamwe nekuita zvehuori.